manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kananga vatereri, chinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo, ndira 23, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazvosvika panyaya yestruggle vamanata vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa.
Muimbi Zex Manata oradzikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Zimbabwe Election Support Network yokurudzira kuvandudzwa kwemutemo kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muimbi aive nemukurumbira munyika Zex Manata uyo akashaya svondo rino avigwa pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi achirumbidzwa semunhu akashanda zvakasimba munyaya dzezvemimhanzi pamwe nekushumira shoko ramwari. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu aungana pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi apo paradzikwa muimbi Zex Manata mushakabvu akafa nechirwere chegomarara. Vachitaura pakuradzikwa kwake, nhengo yeparamende inomirira uzumba vasimba neuta mudarikwa vatsanangura Manata semuimbi akashanda zvakasimba kudzora ndangariro dzevanhu vatema avo vaishungurudzika zvakanyanya munguva yehondo.
Vazvosvika panyaya yestruggle vamanata vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa vaisunungura pfungwa dzevanhu tiri music. Then pakasainwa Landes House Agreement vakabva vamira kuita mashow vakaita handover equipment yavo kucommissariat yeZANU-PF yaitungamirwa navamira urimbo. PA system yakaseenzeswa even kugwanzura ndiyavamanata. Nyika yese taitenderera navamanata vachiimba dzimbo dzechimurenga vachiimba kuperekedza kuti vanhu vava vari vanosununguka.
Vaimbova gurukota rezvekurima vaJoseph Made vati mushakabvu anorangarirwa zvikuru nekuimba nziyo dzaibatanidza vanhu uye munhu akafa ari kushandira Mwari zvakasimba.
Chinokosha ndechekuti munhu azive kuti kana achida kurarama upenyu chaihwo kunge achirarama ari muna Kristu. Kana munhu asati ave muna Kristu ari kurarama upenyu huri pasi. Upenyu chaihwo hwakazara huri pamusoro ndokunge munhu uchinge wakatendeuka.
Mumwe muimbi Pasa Isa vati vaimbi munyika varasikirwa zvikuru nekufa kwakaita Manata.
Tarasikirwa zvikuru asi chinondifadza ndochokuti akakomborerwa akafa. Mwari akamutora muna Mwari akafa mutende akaita zvinhu zvokwaMwari. Panguva yepfupi yatakawana muchechi tichimba pamwe chete yanga ari nguva yakanaka. Pane nguva zvinhu pazvinenge zvasina kunditira zvakanaka ndiyo umwe wanhu akanditi aisa uya tidaende chiridzirwa nevana vake vana Aaron ivavavo nana Green techiita basa raMwari. Saka kwandiri ndarasikirwa asi Mwari wakanaka zvake. Vakaropafadzwa vanofira muna Jesu nokuti vazorora pakubata kwavo panyika.
Muimba achiri kusimukira Lessons Musoni anoti akagara naManata kubva muna 1999 achidzidziswa zvekuimba nemushakabvu.
Tarasikirwa negamba hombe remumusic zvese nenyika ino yeZimbabwe. Sendiyongari baba wangu ndakapiwa kuno kubva kugweru 99 ndonanga chigara navo kusvika up to now. So as a groom ndinavo maalbum zvese akazoridza ndinanga ndichimaridza. Vaimbi vachiri kusumuka chandika tiri shangazi zaku chungu chungiri na nuguwa ni focus because music ino kushita places kana kuti ino pezra wa munu mkuru ni music kana uchi shingiri
atawara haka mirra murie mshakabu uyari mwana wa Zex Manata va Freedom Manata vati baba wawo vakasiya vadzidzisa zvokuimba saka nokudaro vati sevana vachatsikisa nziyo dzakawanda senzira yekuendesa mberi basa raitwa nababa vavo
semhuri charasikirwa zvisingaite na baba vedu vamanatsa nekuti ndivo vanga varipira yedu yaitibatanidza vanga vaine rudo vairegerera havana munhu wanga anezvigubu naye hapana munhu wanga asingabatsire zvese zvatikaita kusvika patasvika nhasi it was through our father ndo vaitiitira zvese zvataita kuti tizvitatowo vanhu zvatikaita zvikurukwa nevanhu it was our father he was everything for us saka tarasikirwa zvisingaite tikurwadziwa asi tikuchema nekuvaselebrate nekuti tinotenda mumwari nemakore akada se avakavapa makore ese iyayo kuti vakatombora manesu vachiratidza rudo nekwara saka nekuda kwekuti vakazopa vati kurei handiti vakakwanisa kusiya vachiratidzawoma rock service kuti munoita sei tinozofamba nekuraakatirakati saka semhuri ndichaona kuti tine chikurisa uye anenge achitamurisa neimba tichesvikoti uya chirilisa uya chirilisa uya chirilisa munenge muchizvinzomanimanji chirilisa chikotinya neelekasiyavadaa
Zex Manata akaimba nziyo dzakawanda dzakaita mukurumbira dzinosanganisira chivaraidze chipo chiroorwa tihobvu tamirireiko dynamos igo wese makepekepe highlander iwinile nedzimwe parufu rwamanatsa uyo akazofa ave mufundisi panga paine vafundisi vakawanda vanosanganisira mukuru wesvondo yezayoja vaezekiel guti nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira baba namai charamba minista mahendere naalbert nyati manatsa asiya mudzimai amai stella manatsa nevana vatanhatu nevazukuru vakawanda ndakamirira studio 7 kumarinda ewarren hills muharare ndini frank chikowore
bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5292 vanhu mazana maviri negumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave mazana maviri ezviuru nemakumi maviri nemasere ane zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 228,179 mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 Dr. Agnes Mahomba vanoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe nemazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 4,239,261 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe ane mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,267,253 vanhu vabayiwa nhomba katatu sezvavaikurudzirwa vave zviuru zvina nechimwe chete zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 41,986 vachigaro vesangano rezimbabwe election support network vaandrew maconi vakurudzira kuti mutemo wesarudzo uwandudzwe kuti mapato anyorese zviri pamutemo kwete kuguma woita gakava panyaya dzemazita nemifananidzo pamuka mutauro pakati pevatungamiri vemdct vadouglas monzora namaitokozani kupe zvotemesa vakawanda musoro vamonzora vakati vambomisa dr kupe basa asi amai kupe vakabva vativo vamonzora vainge vazvidzinga mubato remdct sezvo vainge vanyorera kuzek kuti vainge votungamira rimwe bato rinonzi mdc alliance vamonzora vange vari kutatsura navo nemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vachiti vari kuda kushandisa zita rekuti mdc alliance musarudzo sachigaro wezek amai priscilla chigumba vakaudza studio 7 kuti vanongonyoresa zita nemufananidzo kune anenge atanga kusvika kudare renomination court svondo rino asi vakati kana paine anenge asina kugutsikana anoenda kudare resarudzo kana kuti electoral court mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni
nyaya yemazita iyi inenge yava kunetsa iri kuratidza kuti mutemo weelectoral act hauna kumira zvakanaka Iyo Zeki inofanira kuziva kuti mapato akamira sei kwete kungoita zvejakafiriri. Vanoreva here kuti nasi ndakaenda kuZeki ndichiti ndinomirira sangano rezanopf vanonditendera here kupinda musarudzo ndakamirira zanopf semuenzaniso. Pane zvimwewo zvinotarisirwa kuti sangano rakazvimirira seZeki riite.
Munoonawo sei zviri kuitika izvozvi nenyaya yekuti vamwe vakadzingwa mudare reparamende kana kuti marikozi aya akaitwa achinzi vanga vari nhengo dzerimwe bato reMDC Alliance.
Marikozi aya akonzera kuti pave nesarudzo dzakawandisa idzi akakonzerwa nenyaya yekuti rimwe remapato MDCT rakati iro avo vakaramba vakamirira neMDC Alliance vazvidzinga. Zvino kana Zeki yava kubvumira macandidates abva kune rimwe bato risiri MDC Alliance kana kuti risiri ZANU-PF, vongotendera kuti munhu iyeye nokuti atanga kuya kunomination court ndiye akumirira mapato aya, zvingaitawo here? Vanhu vangatanga kuzobvunza kuti ko Zeki yacho yakambomira sei, yakazvimirira here kana kuti kwete?
Saka poitwa sei pamagoni?
Nyaya iyoyi iri kukonzerwa nekusaziva kuti zvomira sei panyaya yemazita iyi. Yaakuti tikurudzire sezvo tagara tichiita pakatanga marecalls aya kuti mutemo weElectoral Act uvandudze kuitira kuti vemapato vakwanise kunyoresa kuregister kuZeki vachitumira maconstitution avo anoratidza kuti zveshuwa mapato ematongero enyika vasati vapuwa mukana wokupinda musarudzo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Tinoziva isu kuti chinhu chinonzi munhu kana chinhu chinonzi kambani kana chinhu chinonzi sangano kuti chive chinhu chinogona kunge chakazvimirira pamutemo chinofanira kunge chine constitution yacho, chinofanira kunge chine kana kuti yatinonzi memorandum of association kana iri kambani. Ndokuti tizive kuti kunyangwe organization iyo kana kuti sangano iroro risiri munhu, chinhu chinotendedzwa pamutemo. Nokudaro tinokurudzira kuti pave nepolitical party registration. Tisazodzokazve kumatambudziko akafanana neiwawa nokuti vanhu vanorwirana zita. Zvinofanira kunge zviri nyore kuziva kuti iri bato rakamira sei nokuti constitution yaro, bumbiro remutemo wayo, zvinenge zvichiratidza zvakanyatsojeka kuti iri bato rinotarisirwa kuzvimirira nokuti rine constitution uyezve rangofananawo nomunhu uyo anenge achipinda mumatransactions akasiyana-siyana. Saka tikurudziro iro ndeyekuti pave nepolitical party registration.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapa mvumo kunyika nhatu dzinoti Estonia, Latvia neLithuania mvumo yekuti dzitumire zvombo zvehondo kuUkraine senzira yekugadzirira kuzvidzivirira kwenyika iyi sezvo paine runyerekupe rwekuti hurumende yenyika iyi iroda kupidigurwa neRussia. Russia inonzi yaunganidza mauto anodarika chiuru chimwe chete pamuganhu wayo neUkraine. Mashoko ava Blinken anotevera musangano pakati peRussia neAmerica nemusi wechishanu uyo usina chawakabuditsa. America nenyika dziri mugungano reNATO dziri kuyambira Russia kuti ichatemerwa zvirango zvakaomarara ikapamba Ukraine. Asi Russia inoti iri kuda kuti mauto eNATO abude munyika dzakaipoteredza. Muguta guru reBurkina Faso reWagadugu munonzi marira kuti zvinotyisa mumakamba emauto kunyange hazvo hurumende iri kuyamba kuti yapidigurwa nemauto. Mune imwe kamba ya mauto ilipejgo ni nandare yendege ine zimba zima kuruwa kuruwe mauto uye jeri irinema mwe mauto akasungwa mushire mekweza kupidugura urumende muna 2015 muno nzi marizwa futi mangwana ni izu zino nzi zaitika o pane imwe kamba ya mauto ye kaya ilipejgo ni kuta gurure nyika ii Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi General Bartholomew Simpore varamba mashoko ari kutenderera ekuti mutungamiri wenyika iyi Roch Marc Kabore vari muusungwa vachiti vari kuferefeta kuridzwa kweputi uku Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum muchirongwa chanhasi tiri kutaura nemukuru wesangano reZimbabwe Youth Decide Vanet Valenmo Munangu Tatanga nekuwa bunza nyezu sanga nuravo
Boka iri rino mirivira kodere vwechibis kana vwechibis 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 anga nga kida vwechibis mkatine nika esimbabu na isimona kutu vwechibis awa awa nito nikana kutu anga ya chibis kwa pana kutu anga nga ya chiba doo saka taza boka iri rito
Mungatu uzo kutu ndezhipi zhurongwa zhamuru kuita iwo mazwana ya kusimu zira vwechibika
Nekida kwe coronavirus, tangataka mbani kizo, kinge kita zizi online. Asi pare zino, kuku kuri jira yeti beki kutira endera no register kutota. Kutungo wa yeti kutota kama kinge afika wa kukwanta kutota wa gosa rija. Watunga miriri, wano da, watunga miriri wanao iyo pamoyo. Watunga miriri wanenge waonao kuti Lana roo pamoyo. Tunda miriri wani kwa nsa kumiri wa kibesu hao.
Mwuninge mchita na nanapa?
Mbata nga mima sike kuhoda kwa kasiana kiana mamu maayiti organization kwa kasiana kiana. Mwango wane wanenge wane mwono waka sanina mwedi. Kibakira yeti bizi kwa kwa nisa kibado. Kwa kare tineta mamu ma program kwa nga tika chungu social accountability mea tine community engagement. Kuno yenda. Kuno yenda yeti bizi kana kuhisibisi ya njimbo iyo kono garakari kino ya kutunda mirili ya njimbo ijojo so kurukura na hawa kuhisibisi wana kwenjiri kwa kwa nambere ya kia kuhisibisi wana kubunza mirijenjo kuhisibisi wana kukontributa kisa opu nga zao kani izo kwa wana nga wakitari kira mkatume njimbo zao
tishita asa iko kuti mkuru zireve shidiki kuti wange wa shinyore sako vota ili kutambiri wa sei kuru zirei ni uti tulikona zegi ili kuti wano wa shoma shoma nduwa kanyore
na ume manamba atino pia nizeki andisindi kuti aningari manamba kwao kana yetu manamba wane nge wa sanga wa ongorora na iti neboka zingira atino chandika na naro no tila mwere wa nizeki za kare nizeki project 2063 na waboka Iro pacharo nema report aro zinero wazara zinero kujagiti zaka batira zindi kwazo kwaendela nerejista kufota asi kutokura kwa manamba kwa ataka piwa kutuwa kusezi kwa wazara kujagiti zikida zeki ino berita manamba mashoma kutuwa kutuwa anawe zimbabwe kutuwa kazi zishora pasiwebu kutuwa kutuwa kumenyoresa kufota Asiki ya hili ponde ya kuti Kani wari kumereza kufota Isi kiku wana wana wakinyeleza kufota Mwete ze tineta au katina wana kwa kutora gwane 2000 pepe Gana kwa mwakanga kudari kwa 2000 Dewa nunga ya kini waka Ebyo sa kufota mga kine gorerese Bapu atuhiri ya menapo
Po itu kwa si
Kukunda kuti besi ache Iti po magwaro ache Kine zera kwa kutiku arari Wana wakari jesa kufota ndi ava Mkua kati wakari jesa ndi ava Kenya sa ku Vanimu uono ujitu zeto kwa adi Vanu ala sikure jesa kufota So vanito kwa adi Nekiti parezi dine Tumona sekiti Mkida manamba Alani kipa Kakiri ngitingati Vano baku dine Kiki yeta kana Kiki na opposition parties na pato wano kiki saa kana wakini siwa kini kibiki ya nenga kita kirengwa kadaa
zi ishme zminga mpinyo zirukusa ngana niwe shidiki pa wanengu wa shidaku nyore saa kufota
shidiki wano saya mukana nduwa chingi na kiti wanengu wa shingate shidia kiti kota registration is a continuous process ino wa mukana unenge uri toko pamuswa pera kufota mgora 2018 mangwana ake waito gona kutokera nakari kundo rege sali kutoka kana wango wafuna kwa nga kutoka so hili kwa kutu wezi bichi alazi hili saka gunungula wani kwa kata atida hini nyele kwa kupota wanda ayo hiko hini kwa kambo zara
nechikonzero chei vamwe vachiudza vechidiki kudaro
nekuti vanenge variko vanenge vasingadi mabasa vanenge variko vanenge vasingadi vanhu vakawanda vanenge vaida kuenda kunozorora vamwewo vanenge vasingatozive kuti kunonyoreswa kuvhota kwacho ndechekuti nekuti kunonyoreswa kuvhota iko zvino kushoma saka panoda mari dzakati wandei kuti unotokwira makombi wotokwira dzimotokari kana mbiri nhapu uchienda ikoko so isu tinobva tati ai regai tikwanise kuitisa gadzi mari kana kuti kuunganidza mari sesizi kutasira nawo nemamwe maorganization kuti regai tikwanisa gadzi mari kushoma nana ese zviri kuita neboka reproject 53 rosa gadzi mari kushoma nana vobatira vechidiki vaya kuvatakura kuenda navo kunzvimbo dzinonyoreswa
ko iwo mapurisa ari kukubvumidza here kuti mufambe muchikurudzira vechidiki kunyoresa
mapurisa haasi kutibvumidza nekuti munotoona nguva zhinji mukada kuedza kungofamba muchiratidza kuti muri kuita nenyaya dzekuvhota pamwe pacho munobva matitanga kutorohwa nemapurisa kana kutozosungwa chaio
tichitaura nemapurisa akari kuti zvinokonzerwa nemitemo yecovid-19 iri kuti vanhu vasaungane-ungane
covid-19 kuhwanda nechigumi kwavanenge vachiita nekuti dzimwe nguva ndoona kuti vanhu vakazara vari pazupuko vakawandisa kudarika vanhu vatinenge tinavo tichivakurudzira kuti vaende vanovhota
mukuru wesangano rezimbabwe youth decide valenmo munangu vari parunare muharare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
manheru akanaka vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ini ndovhara muromo wangu ndovhura nzeve ndihwe zvamakatumira pamusoro penyaya yedu yesvondo rapera pamusoro peshoko rekuti amen totanga kunzwa kubva kuna munyaradzi ari kuJoburg kuSouth Africa
bakadhi bakadhi vahwande shoko rinoti amen ndihongu akashandiswa veranguage isiri yedu yechishona asi chiri chihebhuru amen harisiri shoko bedzi rinomirira kuchechi asi kuti ishoko rinomirira kuti hongu kuvaridzi veranguage vanoshandisa shoko rokuti amen racho muve nezuva rakanaka
kufree state kusouth africa uko tipewo pfungwa yenyu pashoko iri
ndonasoti amen richishandiswa kana kumabhawa kana kupika ndonasoti hazvisi zvokuti vanotenderana nazvo kauti chii ndonasoti kureva kuti zvaperera apa ndopa zvaperera iamen iyoyo ndopa zvauperera ini ndinobvumirana nazvo asi ndopa zvaperera ndomashandisiro atinoita amen kuti ha zvaperera ndazvinzwa kwete kuti nda zvakanaka kana kuti chii ndopa zvaperera ngatichipedzera apa iamen iyoyo ndomaonero andinoita
mukoma Andrew Kaseke pindai munyaya yedu munofungei apa
zita rokuti amen irimwe zita rakristu rajesu kristu tikaverenga bhuku raRevelation 3:14 muchatoona zita iro rakabatwa rakataurwa ende pakabva paiswa amen yacho yakabva yatoiswa big a kureva kuti izita ramwari zita rakristu asi hari zita rokutamba navo saka amen izita remunhu vanhu pavanenge vachiti amen vanenge vachiti kristu
saka nhaye vakaseke pane imwe vhesi here inotaura izvi ichitsigirana neyamambotipa yemuna zvakazarurwa
Second Corinthians chapter 1 verse 20 muchaona muapostora vedu pauro anobva atonyora achitoti iyeyu ndiye amen akunzi iyeye ndikristu saka pana Revelation apa aitaura izvozvo ndijohn muapostora john muchaona vakatonzinyorera mutumwa muti zvanzi naamen chapupu chakatendeka amen ura ndikristu hama yangu
iko zvino tochimboenda kuna baba Abel mudiwa vaudzeka
makasimba here wahwande ameni ritori zita remunhu zita raiye jesu kristu Jesu Kristi tutiti Mwari. Nekuti kuna zvakazarurwa chapter 3 verse ya 14 Johani anoudza kunzi udza vanhu pakereke rakadhia kuti zvanzi naamen chapupu chakatendeka chazvokwadi chisikwa chokutanga chezvisikwa zvamwari. Asi amen ritongori zita ramwari rinoreva mwari zvekuti kana pasingataurwi nezvamwari ndoona sekuti kuna vanoziva zvarinoreva havangadairi kuti amen. Hatingati kana nari papati achiti pamberi nanhingi toti amen hazvirevi chinhu. Kana vari kubhawa vataurirana nyaya dzekuti haa ngatiite chipambi vari kubhawa toti amen. Izvi rokuti amen rinoreva Jesu Kristu ritori zita.
Ndiani watiri kutaura naye uye muri kupiko?
Ini zandoitwa Trimo Mwari yapo ndichibva ndiri pachipinga zvezvi ndiri muSouth Africa zvangu. Shoko rokuti amen harisi shoko rokutamba naro. Shoko rakarema ende riri shoko rechitendero rakasimba. Harishandiswi nemunhu mumwe namumwe sekutaura kwakanga kwaitwa nareverend. Zvichinzi chero mumabhawa unongoziva zvichinzi ihamen iyoyo.
Trimo, sei uchiti shoko iri harifanirwi kushandiswa nguva zhinji?
Shoko rokuti amen haritoshandiswi kazhinji munhu akaparidze zvimusingatenderani nazvo harishandiswi. Namusana pokuti chinonzi amen tikavhura zvakazarurwa 3:14 inoti iri tsamba inonyorerwa kukereke zvichinzi zvanzi naamen chapupu chakatendeka chazvokwadi kutanga kwezvisikwa zvamwari. Saka shoko rinoreva kuti chinonzi amen ndijesu pachake. Saka panenge pachitaurwa shoko rakatendeka razvokwadi shoko dzvene ramwari rinobva kuna Jehovha. Vanhu vanoti Jesu ndozvinoreva kuti amen muchitenderana kutsigirana shoko iroro. Saka shoko rekuti amen ishoko rakatotendeka ishoko dzvene nokuti rinonzi kuvamba kwezvisikwa zvamwari ndozvinodudza kuti ndijesu. Saka harishandiswi mumabhawa harishandiswi pakudzidziswa kwenhema pakutinganyepera haritauri zvakawanda asi rinotaura chapupu chakatendeka asi kuri kuvamba kwezvisikwa zvamwari ndijesu uyu amen.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Hapana chinondifadza sekunzwa muchigovana pfungwa dzenyu nevamwe pamusoro pezvatinokurukura pachirongwa chino. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe pane zvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Fire chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Nations Cup ari kuenderera mberi nhasi kuCameroon, kwasara nyika 13 makundano aya. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Burkina Faso iri kutamba neGabon, kuchazoteverwawo nemumwe mutambo pakati peNigeria neTunisia. Mangwana, Guinea ichatamba neGambia, kwotiwo Cameroon neComoros. Yapera regeti mbotarisa musoro inawo zvakare. Muimbi ane mukurumbira Zex Manata orazikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchidzikira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.